vachitaura pamusangano wakaitwa nezuro pakamba yemapurisa muchinoi vamiriri vemapato anoti MVCT inotungamirirwa naNelson Chamisa, ZANU PF neZimbabwe People First vakakurudzira mapurisa kuti ashande basa ravo nemazvo vasingaite zvavaimboita kare zvekurega mamwe mapato achityora mutemo vasingasungwe. VaRuben Njiva vanoti mapurisa anofanirwa kusunga vose vanenge vapara mhosva ipapo, kwete kuti vamwe vanozosungwa kana sarudzo dzapera.
Musangano wataita uri right, vatoda kuti mapurisa anyatsobuda pachena kuti iwo kana vachitimiririra isusu vemaopposition, kana takanganisirwa kavaende vanosunga munhu for the same time, kwete kuti voda kuzomusunga after election, ngavamusunge panguva yaita paromosha. Musangano iwoyu daiwo mapurisa anga atitsvagira kuti musangano taitirani kumamusha kumareserva tisina kungoitira muno muchete. Vari kumamusha kuti vakurumidze kunzwisawo nyaya inenge iri kuti batana navo pakufamba.
Vakuda kwache chigumo weMVCT vakamborohwa mumhirizhonga yesarudzo dzemuna 2013 vanoti mapurisa anofanirwa kuita makomiti pamwe chete nemapato ezvematongerwo enyika kudzivirira mhirizhonga kumatunhu maduku.
But those people vakandikuvadza vacho vanhu vandogara navo, vanhu vanozivikanwa, vanhu vandakaripota, they have never been arrested up until today. Ndinawo madokets nezvese. Isisu tiri kuti tadii kana polisi yadii kuita makomiti sekugara pataita panapa, yoita makomiti nemaofisa atinoziva kuti kana paita munhu anetsa munharaunda toti munhu uyu ngaatorwe, kwete zvekuti tiuye kuno kuprovinsi mudistrict matiri munhu uyu ngaatorwe, apara mhosva uyu ngaatorwe, because uyu munhu nhasi ari kuchema paarohwa neava neava, kwete zvekuti tinoramba tichitaura panapa. Stage managing.
VaSimon Solomon avo vaimirira bato reZANU PF vanobvuma kuti mapurisa vainge vasingaiti basa ravo nemazvo musarudzo dzekumashure, asi vanoti vanhu vanofanirwa kukanganirana kuti nyika ienderere mberi.
Tiindirire mberi, tisafunga zvakudhara. Zvakudhara zvakaitika zvikapfuura, tikadzokorora zvakudhara, hatina way forward yatinobuda nayo. Tinoziva kuti magwadzo nezvigumburo zvakawandisa. Ndosaka takazobatanidza vanhu vose vemuZimbabwe pakubvisa utungamiriri hwaivavo.
Mukuru wemapurisa anoona nezvekufambiswa kwebasa kana kuti operations vatulani Ncube vanoti mapurisa achaita basa ravo sezvinotarisirwa nebumbiro remutemo uye vasingataurirwe zvekuita nevezvematongerwo enyika.
Police are geared, they have to do their duty without being coerced or influenced, and I assure you as police will do our job fit and without any hesitation. We are all oriented to do our job in the right way, following the principles of our constitution. I assure you, all your fears will be allayed.
Mukuru weZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC mudunhu reMashonaland and West vaAusten Ndlovu vakakurudzira vezvematongerwo enyika kuti vatevedzere zvinodiwa nemutemo uye kuti vatori venhau varegwe vachiita basa ravo nemazvo. Musangano waNezuro ndowokutanga kuitwa pakati pemapato ezvematongerwo enyika, mapurisa vekutongwa kwedzimhosva pamwe neZEC nedonzvo rekudzikisa uwandu hwemhosva dzine chekuita nemhirizhonga. Sarudzo dzemuZimbabwe makore apfuura dzanga dzichizivikanwa nekudeukwa kweropa zvakapa kuti vamwe vakuru mubato reZANU PF vagume vatemerwa zvirango nenyika dzakabudirira. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Ata Chigoriwa.